Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri gumi guru 16, 2018. Makatirira kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions nhasi rashedza musangano wevakuru vakuru varo. Makanzuru ose emunyika nhasi ari kupinda muchirongwa chechitatu chekuedza kukwezva mabhizimisi. Dambudziko rekushayikwa kwemafuta nekudhura kuri kuita zvinhu muzvitoro zviri kuramba zvichienderera mberi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rashedza musangano nhasi uko vakuru vesangano iri vekunzvimbo dzakasiyana-siyana vari kutarisirwa kuuya. Mutungamiri wesangano iri vaPeter Mutasa vati musangano uyu musangano mukuru sezvo uchitarisirwa kuronga mafambiro esangano iri kubva pari zvino. Panyaya yokuratidzira vaMutasa vanoti sangano ravo nevashandi havasi kuzorega kuratidzira kusvika hurumende yabisa mitero yayakadzika svondo rapera. Tabata vaMutasa kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Tichaungana seutungamiriri weboka reZCTU tichiongorora kuti tiri kufamba sei kubva pane zvakaitika China nomusi wechina, kusungwa kwakaitwa vanhu vedu munzvimbo dzakasiyana-siyana kwaMutare, kweru, kuHarare, uyezve nekumbunyikidzwa kwakaitwa vazhinji vakasungwa. Saka ndomusangano watichaita muzuva rino tichitarira kuti tinofamba sei kuenda mberi.
Vanenge vari pamusangano uyu ndevanani?
Musangano uyu unogarwa nevatungamiriri veboka redu, asizve tinotenderwa nomutemo unotitungamirira kutsvaka vamwe vangatibatsira nekutionesa zvemutemo kana kuonesa kuti zvakamira sei munyika pane zveupfumi hwenyika.
Nyaya yekuratidzira ichiripo here?
Kuratidzira kwakawiriranwa kare nevashandi kuti ndiyo nzira imwe yenzira yatichafamba nayo. Kunongomiswa chete kana tawirirana nehurumende kuti zvatiri kunyunyuta zvamiswa. Saka tikatarisa tinoona kuti nyaya ye2% tax iri kutoenderera mberi. Tinoonazve kuti nyaya yeupfumi hwenyika kuti vashandi vari kutambira pei yaderera nokuda kwekuderera kwemutengo wemari yemuno iri kuenderera mberi. Tinoonazve kuti nyaya yekushayikwa kwezvinhu nekungooma kweupenyu kuchiri kuenderera mberi. Saka izvo zviri pachena, zvinotirakidza pachena kuti chisungo chakaitwa nevashandi chokuratidzira kusvikira hurumende yatinzwa chichiripo uye chinoenderera mberi. Uyezve tinoona kuti izvi zviri pamutemo, mukati mebumbiro remutemo. Vanhu vose vanonyunyuta vanotenderwa nomutemo kuti varatidzire. Saka ticharamba tichiratidzira, tichikumbira hurumende kuti itinzwe tichiita zvinhu izvi zviri pamutemo.
Asi pari zvino hamusati maziva kuti mungaratidzira rini?
Hatisati nokuti zvinhu zvese zvatinoita tinofanira kutanga taenda zvekuvashandi tichibvunzana kuti nezvaitika tinofamba sei, uyezve tinofanira taenda zvekuvatungamiriri vevashandi techigara pasi techitine zvakaitika tinofamba sei saka tichiri panguva iyo yekuongorora kuti pfungwa dzevashandi dzashanduka here kana kuti hasi dzashanduka uyezve kuti zuva ratingatarazve nderipi kuti tipinde mukuratidzira
imimi nyaya yenyu yekusungwa kwamakaitwa svondo rino iri haisati yapera yakamira sei pari zvino
kusungwa kwatakaita takaenda mumataredzi mhosva tikapuwa bail out kuti titongerwe tiri kunze $50 tiri kuongorora tichibvunza magweta kuti chii chetakanzi tiite magweta edu ari kutisarurira nokutionesa kuti takanzi tirambe tichigara tiri panzvimbo yatinogara saka ndokumira kwatakaita isu vekuHarare tichadzoka kudare musi wa 30 October vekwamutare ndichatarisisa zuva rendaziviswa kuti vachadzoka mumatare asi ndomamirire zvakaita kugweru vakanzi nyaya yavo haina kunyatso kusimba nyaya yemapurisa haina kunyatsosimba saka vakanzi vadzoke kumba tichaona zvekuti vachadeedzwa here zvimwe chete nekumasvingo saka tine nyaya dzasisu pakuongorora kwedu nekutaura nemagweta tiri kungoona kuti hapana nyaya nokuti zvatiri kupomerwa zvinotenderwa nebumbiro romutemo saka tangodzorwa bek kunguva iya yataimbunyikidzwa nokutambudzwa munguva yavamugabe tichitadziswa kuita zvinhu zviri mubumbiro romutemo
mune vazhinji here masangano kana kuti vanhuwo zvavo vanokutsigirai munyaya idzi
vanhu vazhinji zhinji vatakanga tichifamba tichitaura navo vari kutitsigira zvakanyanya mamwewo mapoka akatitsigira patanga takasungwa asi chikuru ndechekuti mapoka anomirira varombo mapoka anomirira vari mumabasa mapoka anomirira vasiri kumabasa vari kutsvaka mabasa vari kutambudzika mapoka mazhinji anomirira vari kumbunyikidzwa vari kutitsigira mukuratidzira kwedu
mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vari parunare neStudio 7 zvichakadaro sangano iri rinoti haritarisiri kuti vashandirwi vachanyima vashandi vavo mari dzekuvatenda dzebhonasi gore rino sezvo zviri muchibvumirano zvemabasa zvakanyoreranwa pasi pakati pemapoka maviri aya kuti vashandi vanobhadharwa mabhonasi mamwe makambani anotanga kubhadhara vashandi mari dzemabhonasi mwedzi uno wagumi guru asi gore rino zvakanyarara nekuda kwemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi munyika mukuru wesangano revashandirwi reemployers confederation of zimbabwe emcos vajohn mufukare vaudza studio 7 kuti panyaya dzemabhonasi sangano ravo rinowanzozvisiyira kuboka rimwe nerimwe kuti rinokwanisa zvakadini kubhadhara vashandi varo mabhonasi avo ngatinzwei hurukuro yaitwa najonga kandemiri westudio 7 nemunyori mukuru wezimbabwe congress of trade unions vajafet moyo pamusoro penyaya iyi
nyaya ye13th check kana kuti bhonasi kana kuti kutendwa kupera kwegore inyaya iri part of macontracts yevashandi vakati wandei munyika munomu vashomu mazvavo vanobhadharwa nekuti kambani gore iroro yapefoma zvakaita sei asi vakawanda zviri pachibvumirwano tingati icontract of employment kuti munhu anotambiriswa a13th check kana kuti anopiwa inonzi bhonasi kupera kwegore tiri kutarisira kuti zvinhu zvakadaro zvinofanira kuramba zviripo kusvika nguva yekuti vanhu vanenge vakagara pasi votenderana kuti zvakadai hazvichakwanisiki kuzochinjwa kontrakti hatisi kutendera nyaya yekuti munhu mumwe chete anomuka makuseni achichinja maconditions of employment emumwe munhu kusina mvumo saka hatisi kutarisira kuti hurumende inomuka makuseni ichiti macivil servants gore rino hapana bhonasi ivo vanomirira macivil servants varipo vasina kudaidzwa kugara navo pasi vobvunzwa votaurirwa kana iri hurumende ari employer wobudisa mabhuku ake anoratidza kuti aiwa kupera kwegore receptivity check haikwanisi kubuda nezvikonzero zvakati munongofunga ari ega materms and conditions of employment ochinja hatitenderani nazvo izvozvo
asi muri kutarisawo here mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi
havasati vataura tinovashandira kuti zvinhu zvakamira sei hatisi kubvuma kuvafungira kuti mvura haina kunaya hatisi kuda kubvuma kuti zvinhu zvakavaomera tingatarisa ndopamuenzaniso yemabhanga ngatitarisa yemastatistics aripo anokuratidza kuti mabhanga apo ruzhinji runogona kuva richichema kuti gore rino kwange kwakaoma zvinhu zvakatooma asi manumbers anoratidza kuti mabanks akaita masuper profit zvinoreva kuti haisi mabhengi ega akaita masuper profit iba makampanies akati wandei panguva yakadai ari kuita masuper profit asi wai muchiona kuti mamwe maprizes anomuka makuseni four times than the original price business yakagara vari vanhu vasingatambiri cost cost yese kana tingati i2% iyoyo iri kudiwa namthuli ncube haisi kubhadharwa nebusiness iri kubhadharwa nemaconsumers saka business hapana zvayakarudza maonero eti ndokuti isisi ndisi tinogara zvisina mari tiri vashandi varombo
ko tarisiro yenyuwo yakamira papi mune mamiriro akaita zvinhu mune zveupfumi
hatisi kuona zvinhu zvichikasika kunaka nenyaya yekuti maonero edu akatosiyana vakambenii maonero yemunhu ane imba ine mabedroom 20 nemotokari 20 ari mumwe chete haazogoni kufanana nemunhu anorara nenzara saka vaya vana mthuli nevame vavo vagere zvakanaka vari kutifungira isisu hatisi kuona kuti mutemo vanenge vachiti ndiyo ichasimudza zveupfumi wenyika unotobudirira
avo vanga vari munyori mukuru wezimbabwe congress of trade unions vajafet moyo vari parunare muharare najonga kandemiri westudio 7 makanzuru ose emunyika nhasi ari kupinda muchirongwa chechitatu chekuedza kukwezva mabhizimisi kana kuti third edition of local government investment conference logic chiri kuitirwa kuzimbabwe international trade fair kubulawayo pamusangano uyu pari kutarisirwa vanhu vanodarika mazana mana kusanganisa vemabhizimisi avo vanenge vachida kutengeserana nekanzuru kuri kutarisirwa vamwe vemabhizimisi kubva kuitaly kuslovakia nekubritain uye vamwe vemabhizimisi makumi manomwe vanenge vachiratidzirawo nhasi kuri kutanga misangano pakati pemapazi ehurumende anodyisana nemakanzuru musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rekuti makanzuru akagadzirira kuita bhizimisi kana kuti local authorities ready for investment mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata meya weguta reHarare vaHerbert Gomba.
Musangano uyu musangano unorongwa nemabatanidzi ema local authorities atinoti ari pasi pekumbiro reUCAS. Musangano unoona nezvekuita nekuvhura mikana yekuinvesta mumaguta. Investa muinfrastructure kucreata mabusiness opportunities nekupanana njere nezivo mukati mekushanda. Kwatinoita mumaguta saka ndo zvatakauya kuti tinge tichiziva tiri pamwe chete tichihostwa neCity of Bulawayo kuti tinge tichikurukura nekuvhura mikana kuti tiedze kuwandudza mashando atinoita nekupa mikana kuvanhu vanoda kunge vachishandira maguta medu nekugadzirisawo matambudziko emaguta edu tichipanana zivo matambudziko akaita sekupa kwatinoita service kuvanhu nemaproblems atirikusangana nawo mukupa maservisi kwatinoita saka ndozvo zvimwe zvezvinhu zvataurira kuno kuti tinge tichikurukura tichigadzirisa
musangano uyu unopindwawo nevemabhizimisi vanoda kuita zvekudyidzana nemakanzuro here?
Hongu, mabhizimisi anodyidzana nemakanzuro, munozvinzwisisa kuti kushanda basa rekanzuro, pane mabhizimisi anouya achishanda nemikutenda nekutengeswa kwezvinhu, ndo rimwe bazi rekutanga. Mamwe mabhizimisi ndiye anotouyawo kuda kuinvestawo mumikana inowanikwa mumakanzuro. Munonzwisisa kuti zvinhu zvedu zvaka zvakadzikira zvakanyanyisa, saka apa tiri kutsvaga mikana yevanhu vanouya vachibatana neguta nemaguta ari kuno kuti tinge tichigadzira tichipa vanhu sevhisi. Mikana yekuti tinokwanisa kunge tichibatsirana kuti tinge tichitanga makambani emaguta, tichinge tichipa masevhisi akaita ekutakura marara, kuchero kwezvinhu zvakaita semapaiti pasi zviri muvhu nezvakawandawo zvatinge tichiofa. Ndo zvinhu zvatafambira.
Asi muchienzanisawo nemamwe maguta, mungati sei vanhu vachida kuti vange vachidyidzana kunyanya neguta rinyi reHarare?
Kana takatarisa muno muZimbabwe, tinobvuma kuti guta reHarare guta rine mikana yakawanda. Chinhu chekutanga ndechekuti guta reHarare rine yatingati vanhu vakawanda vanogara mariri kudarika maguta ose ari muZimbabwe, yatingati population iya. Izvozvo zvinopa mukana kuti munhu atanga mabhizimisi ake muHarare anenge akatarisa uwandu hwevanhu nemaketi iri muHarare. Zvakare tine infrastructure remuHarare inopazve mabhizimisi akawanda mikana isina kunge ichiwanikwa kudzimwe nzvimbo. Mikana iyi mikana inowanikwa zviri nyore, zvatingati zviri nyore kutanga mabhizimisi musiti vharari. Takatarisa futi zvakare nezvatakuita zvekuti ease of doing business. Zvakare Harare iri pedyo zvikuru neInternational Airport, saka mabhizimisi vano havanetsika nekungobuvuka nekusvika kumahofisi kweri kuti tinge tichikurukura. Zvakare nekuuya kwataitawo sekanzuro itsva iri kutungamirira guta reHarare, nekuvhurawo kwataita mikana yacho kuimburesa mabhizimisi nebazi ratakaumba rikarisumudzira rinonzi Business Development Unit, tinoona zvinhu zvichitifambira. Ndo zvinokwezva vanhu. Maona Harare yasiyana nemamwe maguta. Harare besides kuva Harare pachayo, yakatenderedzwa nemaguta madiki akaitenderedza akaita sana Chitungwiza noTonhoa. Saka munhu ainvesta ipapo nekuda kwekuti mamwe maguta akatenderedza Harare, zvinova zvisiri muno muBulawayo. Maketi unenge watarisana nemaketi huru kwete yemuHarare chete, but tiri kutarisa futi yemamwe maguta ari pedyo, zvekuti vanhu vanobva mumaguta aya vanouya vachitengesa, vachishopa, vachiswera muHarare imomo.
Meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vange vari parunhare muBulawayo naBlessing Zulu weStudio 7. Dambudziko rekushayikwa kwemafuta nekudhura kuri kuita zvinhu muzvitoro zvinonzi zviri kuramba zvichiwedzera munyika, panguva iyo hurumende ichiti zvinhu zvakawanda munyika uye zvinokwanira vanhu vazhinji. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi ataura nevatengi ndokutipa nyaya iyi.
Vatengi vazhinji vataura neStudio 7 vati upenyu hwave kuramba uchioma zuva nezuva sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira muzvitoro. Mumwe wevanhu ava ndamai Letwin Mazodza vanogara kuruwa.
Zvinhu zvanyanya kutinetsa apo ndo zvinotiraramisa. Takajairawo muriwo nemafuta, zvino kuti tidzokere kumujonjo marwadzo chaiwo. Plus maprize acho kana mukada kuzviwanawo mutaunu maprize yacho yakakwira, saka tiri kurwadziwa zvakanyanya. Amenoti Christmas gore rino tinoiona here.
Mumwe mugari wekuZimre Park, amai Elizabeth Zumbika, vati vave kuswera vari mumitsetse yekutsvaga zvinhu zvakaita semafuta, hupfu, majarini, zvinwiwa, chingwa nezvimwe zvakadaro. Amai Zumbika vati vave kutyira kuti vana vavo vachaita chirwere chekwashi nepamusana pekudya chikafu chisingavake muviri kuri kukonzerwa nekushayikwa pamwe nekudhura kwezvinhu muzvitoro.
Mafuta ndo ari kunetsa kubva makuseni takangomirwa tingori paline, saka tikutarisira kuti pamwe anogona kubuda, asi ari kunzi asvika, asi kubuda anhu asandifungi. Tine zvi zvemangwana. Shuga iri kunetsa, sipo iri kunetsa, mafuta ari kunetsa, ndo zvinhu zviri kunyanyonetsa, asi raisi yakazara iripo.
izvi zvatsinirwa namai Melody Kapandura vanogara mumusha unogara veruzhinji wembare muHarare.
Haa, maprices makwirira aita asikutomboita iko zvino we can't even afford kutenga mafuta chaiwo kukimwoyo yekuti vana tibikise mwana kuti aende kuchikoro nelunch box zvikutonetsa nenyekuti maprices akwira but masalaries acho hapana kana munhu akawedzerwa masalaries zvikunzi zvikudiwa maus kunzi vatenge hapana munhu ari kutambira maus dollars cash chaiyo haisi kuwanika zvakatongooma muno muzimbabwe.
Mumwe mushanda anoshanda pane imwe kambani iri kumasasa vakenneth chabvamupero vati makombi ave kudhura zvichitevera kutandavara kuri kuita dambudziko remafuta edzimotokari zvave kupa kuti iye nevamwe vake vafambe netsoka kuenda kumabasa. Vachabvamupero vati chinonyanyovarwadza ndechekuti hurumende pamwe nemakambani akazvimirira havasi kuwedzera vashandi mari dzavanotambira maererano nemamiriro akaita zvinhu munyika. Pakatariswa chamuramba mhuru chiri kuita mitengo yezvinhu.
Dambudziko ripetiri kuti afikita kuenda kumabasa kuswera tiri mumugwagwa pasina chai kusingairi kumabasa tirinoka kumabasa tichitsvaga makombi ende makombi achari kudhura futi tikutadza kuafoda mari dzacho dzemakombi each and every day yose. Saka iroro nyaya idambudziko hombe nekuti tiri kutozofamba netsoka madistance makeisi akati share transport saka hard time.
Zvichakadai amai Leonora Kambarami vaudza Studio 7 kuti chimwe chave kuvatemesa musoro imari yekunze iri kudiwa nezvimwe zvitoro sezvo vezvitoro ava vari kuramba kutambira mari yemhando yemabond notes kana eco cash.
Kuwanika maus acho handizivi kwaanowanikwa kana mutaundi anowanika but marese acho pamwe unongo usingazivi kuti unorogona kurohwa pasi petsoka pasi makomba acho kuti uende kutaundi unochinja mari unokura $50 kuenda $50 kudzoka $3 watiita losi.
Hurumende inoti haione chikonzero chekuti vezvitoro vakwidze mitengo yezvinhu sezvo ichiti zvinhu zvizhinji zvirimo munyika uye zvichikwanira veruzhinji asi vezvitoro ava avo varamba kutaura pamhepo vati vari kutenga mari yekunze pamusika mutema kuti vakwanise kuhodha zvinhu kubva kunze. Vezvitoro ava vatiwo havachazivi kuti mabond notes acharamba achishandiswa kusvika rinhi sezvo vachiti havasi kuvimba nemashoko ehurumende ekuti mabond notes acharamba aripo. Vaenderera mberi vachiti kukwidzwa kwakaitwa mitero nehurumende kwave kureva kuti vanofanirwa kukwidza mitengo yezvinhu kuti varambe vari mubhizimusi asi vamwe vakuru vemabhizimusi usi kusanganisira mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries Vasifelani Javangwe vanoti vanovimba kuti mitengo yezvinhu ichadzika sezvo zvinhu zvatigadzikanei pamusika mutema pange pachitengwa madhora ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Imwe kambani inoita basa rekugadzira magwenya anoshandisa zuva kana kuti solar energy inoti ine chido chekugadzira gwenya guru muZimbabwe yose pabhoni kwaSeke pedyo neHarare. Hurumende ine makore ichitatarika kukwezva vemabhizimisi vane hunyanzvi hwokugadzira mhando yemoto yakadai. Semuenzaniso, kambani yeZESA yakapa mumwe muzvina bhizinisi Wiknolchi vayo basa rekugadzira gwenya kugwanda asi hapana chakabuda sezvo vakabva vaita bete rawira mumukaka. Asi imwe kambani yakazvimirira inonzi Riverside Solar Plant yakavaka hayo gwenya remagetsi kwamutoko. Mukuzeya nyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzemhando dzemoto wezuva vachishanda nekambani yeSolar City vaitai Zimwara kuti tinzwe maonero avo.
Kana vachitaura kuti 22 megawatts tingati tichienzanisa nemagetsi atagara tichishandisa ekuti tinoshandisa marasha tichimapisa kuti tigadzire magetsi. Magetsi ari kuzobuda muplant new one ye 22 megawatts angada kungoenzana nemagetsi anogadzirwa paHarare Power Station iri kumaindustry muno muHarare. Magetsi iwayo tingati magetsi anogona kusevenzeswa padzimba dzinobatanidza kuwadzana Glenview, Budiriro, Glenora nedzimwe dzimbo dzise dziri kudiviro riri reHarare. Tinokwanisa kuwana magetsi ekusevenzesa akakwana kubva pa 22 megawatts.
Kaibasa rakakura kara tiri kutaura nezvaro apa
iri. Aiwa, ibasa rakakura 22 megawatts ibasa rakakura. Kuti mudzimba yedu hatitarisiri kuti magetsi akawanda anoshandiswa mudzimba. Sezvo magetsi mazhinji kana economy ichinyatso kushanda zvakanaka anoshandiswa kuindustry. Asi takatarisa nezvenyika yedu yeZimbabwe, pari zvino mamiriro akaita upfumi hwedu, magetsi mazhinji kana kuti akati wandei ari kushandiswa mudzimba. Saka muchaona kuti kufurwa kweplant nyuwani iyoyi kuchabatsira zvakanyanya kuti magetsi asazoshota kana kuti asazodzimwa.
Taona pari kutaurwa kunzi ichange ichivakwa panzvimbo yakakura kuita 40 hectares. Zvino zvine zvazvinogona kukanganisa here?
Ya, chinoitika pano inofanira kuiswa solar. Inofanira kuiswa pamwe panzvimbo panga pachifanira kuzorimwa kana kuti panzvimbo panga pachigara tumwe tupukanana. Toanoti tinoita inonzi ecosystem yaya pachirungu. Saka pachava kwa solar plant yedu iyi, tichabvisa miti, tichabvisa tupuka itoti, tichabvisa patunogara, tichabvisa tukanganisira magariro atanga tichiita. Saka pasati paiswa plant iyoyi, panofanira kushedzwa veema. Veema vachava vachitarisa, votarisa yavanoti environmental impact assessment, kungoreva kuti pachava kwa plant iyi zvii zvipuka kana kuti zvimwe zvirimwa zvichakanganisa mararamiro azvo panzvimbo iyi. Saka hongu pane zvinogona kukanganiswa, asi hatitarisiri kuti zvinenge zviri zvinhu zvikuru.
Pane mabasa here anotarisirwa kuti vanhu vanogona kuzowanawo mabasa mukuvakwa kwayo kana nekuzoramba ichishanda kwayo mazuva ese? Izvinotorawo vamwe vanhu here vangazowane mabasa mune chitiko ichochi?
Hongu, mabasa anowanikwa nekuti tikatarisa 22 megawatts kuvakwa kwadzo iproject inotora mazuva akawanda, inogona kutora kana mwedzi mitatu kusvika kumwedzi mitanhatu. Iva vanhu vachatakura masolar panel acho zvinozogadzisa magetsi acho kuti achipinda mumagetsi edu atajaira nekuisa pachagara masolar acho. Pachadiwa vanhu vanovaka, pachadiwa vanhu vanoita civil engineering, pachadiwa vanhu vemagetsi.
Kune here kumwe kumuZimbabwe kune imwe nzvimbo kwati kwamboitwa iyo project yemasola yemhando iyo yakakura kudai?
Hongu, kuriko kune kwaMutoko pane kambani yakaisa plant yemasola kunonzi kuRiverside Solar Plant. Ikoko kuri kutarisirwa kuti ichazopera Riverside Solar Plant ichange ichigadzira magetsi anosvika 100 megawatts anopindwa kashanu neari kuda kugadzirwa kwasekera. Saka zvitoriko zviri kugadzirwa. Hongu yekuRiverside haisati yapera, asi yakutogadzira moto uri kutopinda mumatambo dzezesa dzatiri kushandisa nazo.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzemhando dzemoto wezuva vachishanda nekambani yeSolar City vaItai Zimwara, vange vachitaura parunare muHarare naEvans Zininga weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions nhasi rashedza musangano wevakuru vakuru vesangano ravo. Makanzuru ose emunyika nhasi ari kupinda muchirongwa chechitatu chekuedza kukwezva mabhizimisi. Dambudziko rekushayikwa kwemafuta nekudhura kuri kuita zvinhu muzvitoro zvinonzi zviri kuramba zvichienderera mberi munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.